maererano policies edu yeministry of mines prime minister panenge vangobira kuenda chete tinoomeka shuwa kuti taita facilitated kuti vavanoenda kwamarange takanga tatomboita facilitated kuti vaende muna November ndokubva basa ravawandira saka takangomirira kuti ivo pavanotaura kuti program yavo inenge ichikwanisa kuti vavanoenda ikoko inenge takamirira nestaff yedu kuti vasise kuenda ikoko zvokungasvondorapera takakwanisa kuti titi majournalists vaiva around 60 kuti vavhizite marange yazwa area uyezve tiri kugadzirawo zvakare kuti mamembers of parliament yedu ava achiendawo ikoko saka panoenda prime minister tati vamwe vaende futi zvakare mamembers of parliament vesenate vesenelow house uyezve padiso tichazoitawo zvakare tiripe kumeka shuwa kuti vose mamps anongada kunoona kwamarange vavaenda naonaona mafambiro akuita basa racho
ko vari kutaura kuti vatsvangirai vanga vasina kupiwa mvumo vari kutaura zvekunyepa here
havari kunyepa because vatsvangirai vakumbire mvumo vanongoti notifya chete ndoda kuenda musi wakati sovaudza kuti hapakanaka vari kuyeto vaudza kuti gadzirirai kuya kwavo havakumbire mvumo ndiprime minister wenyika vanokumbira mvumo se
nyaya yevadare veparamendi yamataura iyi paimbova nedambudziko rekomiti inoona nezvezvichero waichiti yaida kunopinda mamarange ichitadza vakazokwanisa here kuenda kwamarangewo kana kuti vachaendawo sematauriro amuri kuita
vanoenda hatisati taona chikumbiro kubva kwavari tinoziva kuti pane nguva yavaida kuenda ikoko chiri kugadzirirwa mafrenzi esecurity nezvimwe zvakadaro but iye zvezvo vakangotaura kuti vada kuenda tinoita kuti tiite facilitate kuti vaende hatina problem
vachimanikire mungati here mazuva ano nyaya yemangoda emuzimbabwe inongonyorwa ichingotaurwa nezvakasiyana-siyana vamwe vachiti mari hadzisi kusvika vamwe vachiti pane zviri kuitika zvisina kunyatsonaka kwamarange uku mungati here imimi semapato ari muhurumende muri kuwirirana pakushanda kwezviri kuitika kwamarange
tatinofanira kuongorora kamarange iri kuoperatwa neparastatal inonzi zimbabwe mining development corporation ZMDC iri 50% shareholder the other 50% makambani akabva kunze kwenyika ari kutibatsira kushanda kwamarange so dzimweni nguva vanhu vanotaura zvevanotaura vanenge vasina kuita research kana kuti vasina information yakakwana nokuti munhu akanzwa kuti kwatengeswa madiamonds anoita 120 million atotarisa kuti 120 yacho inofanira kuti ipinde muhomu yechi yenyika kana through the ministry of finance vakanganwa zvakare kuti 50% 120 iyoyo ndeyekambani haisi yedu isu yedu kambani ine chi ine 50% hatingataure 100% kuti accountability yakamira sei but chokwadi ndechokudaiwa kana tinge tichiwana 50% tiri kutarisirawo zvakare kuti kambani iyoyo inofanira kudzorera imwe mari kuti inotenga mimwe michina yekucheresa handiti kana kugadzirisa iriko saka hatigoni kubva tawana pa120 towana 120 nokuti tsikiso yacho haisi yedu tobva ipapo pane mimwe michina minyowani inenge ichidiwa mukatarisa izvezvi kwamarange makambani mazhinji aunza michina yakawanda in the last few months zokuti production yedu yakwira nealmost 100% kubvira muna August zvinoreva kuti michina minyowani yakatengwa zvinobva mumari dzeidziitwa saizvozvo kana pane humwe humbavha huripo ndofunga isu seministry takati siwo wefinance ndo vanoita overseas auditor general anoita se anoita audit yezvinenge zvichiitika mumakambani ese anounza mataxes kuhurumende takavaadvisa kuti ivo ngavaitse kuti audit ive inoitwa uye pamusoro peizvozvo vezimura zvakare vanotora tax ngavamadiamonds tisavafembera-fembera tiri hurumende zvi kana pane imwe ministry isiri kuita basa rayo zvazvimwewo izvo asi isu yedu ndeyekumeka shuwa kuti zvicherwa zvacherwa apo ndipa tinotaura kuti apa kutarisa zviri kucherwa tinotarisa zviri kucherwa nekuti zvinookushenwa sei pane pakudiwo zimura kuti inge ichiongororwa kudo vedu vezmdc vanenge varipo because ndo shareholder wedu akamirira hurumende saka zvefembera-fembera kwete anenge achida ngavaende through those ministries and ministry yefinance ngaveite inoita account in terms of taxation marketing yacho pese panobuda mari kana panosvikwa mari ministry of finance ine zimura kainofanira kunge iripo ichiongororwa zviri kufamba sei.